Vashtaura nevatori venhau pamuzinda webato ravo paMorgan Richard Tsvangirai House muHarare, apo paizivikanwa pachinzi paHarvest House. Vachamisa vati pavashandi vose vari muZEC, pane zvikamu gumi nezvishanu kubva muzana zviri kushandira komisheni iyi, zvavanoti hazvisi pamutemo. Vachamisa vati izvi ndizvo zvezvimwe zvavakatarisira kuzeya nemutungamiriri wenyika vaEmerson Mnangagwa pamusangano wavakakumbira mutsamba yavakanyorera mutungamiriri wenyika. Vachamisa vatiwo kana nhona dzavainadzo panyaya yekuvandudzwa kwemitemo inobata sarudzo dzisina kugadziriswa, havasi kuzopinda musarudzo idzi.
Semusangano wevazhinji webato rinomirira ruzhinji rwemunyika muno kudarika mamwe mapato ese, hatizobvuma nyaya yekuti munyebwe kunzi mune election munyika kana kuti sarudzo. Pasina sarudzo dzinoinda pachikero chatinowirirana, ndo zvakarwira madzikoma edu nehanzvadzi dzedu. Vana baba vedu zvavakatamburira, vakatamburira kuti kuve nekodzero dzevanhu gutsa ruzhinji. Ndozvinhu zvatoda kuti tidzokere pazviri izvo. So hatisi kuzobvuma nyaya yekuti kunonzi kunoitwa sarudzo dzisiri pamurau unodikwa nebumbiro remutemo kana zvinowirirana nevana veZimbabwe. Kureva kuti tinoramba, kana taramba hatirambi kupinda musarudzo, tinoramba kuti kuve nesarudzo.
Mutauriri wavachamisa Valuke Tamborinyoka vati bato ravo rakatoita tsvagiridzo iyi vachiti vachaburitsa mazita evari muchiuto ava, avo vanoti vari kushandira ZEC.
Semusangano takaona tine timu yakaongorora sekretariati yeZEC, tikaona kuti 15% kana kuti gumi nevashanu muzana pavashandi vese vari muZEC sekretariati vakanga vari muchiuto kana kuti vanotoshandira chiuto. Izvi zvinova zvisingafaniri kunge zvichiitika nekuti vashandi ava vanofanira kunge vakachena, vari vanhu vari impasha, vari neutral, vasina kumbobvira vakashandira hurumende.
Hatina kukwanisa kunzwa divi reZEC panyaya iyi sezvo sachigaro weZEC amai Priscilla Chigumba vati vanga vari musangano patavabvunza nezvenyaya iyi. Asi masvondo mashomo apfuura, amai Chigumba vakaudza vatori venhau kuti muZEC maive nevashandi vaimbo vemauto, mapurisa uye magadhijeri vanosvika zvikamu gumi nezvishanu kubva muzana. Asi vamwe vashandi veZEC vasina kuda kudomwa nemazita vatataura navo vabvuma kuti mune vachiri muchiuto vavanoshanda navo, kunyange hazvo vati havanyatsoziva uwandu hwevanhu ava. Zvichakadai, muzvare Linda Masarira, avo vari kukukwidza vakazvimirira muHarare Central musarudzo dzeparamende, vaudza Studio 7 kuti kana chiri chokwadi kuti muZEC mune vari muchiuto, uku kunenge kuri kuchikora bumbiro remitemo zviri pachena.
Masoja anofanirwa kuti aburitswe kuZEC, iyo inoongorora kuti masarudzo inenge ichifamba sei, nekuti kana tatarisa mubumbiro remutemo rinotaura zvakajeka kuti ZEC inofanirwa kutungamirirwa nekushandirwa nevanhu vakangozvimiririrawo, vasina bato ravakamiririra, vasina mauto avakamiririra. Nekuti kana takunopinda musarudzo, isarudzo yevanhu, nekuti vanhu vasarudze vakasununguka mutungamirirawo avanoda kuti avatungamirire mukati menyika ino.
Muzvare Faith Musarurwa, avo vari kuda kukwidza sarudzo dzeparamende vakamirira MDCT, vati amai Chigumba vanofanira kubuda pachena kuti vanhu vavanoshanda navo kumahofisi kwavo ndivanani. Vatiwo kana ZEC ichida kuti pasave nemakakatanwa pane zvichabuda musarudzo, inofanira kuti vanhu vanoshanda mumahofisi ayo vave vanhu vanobvawo kumapato akasiyana-siyana.
ZEC inofanira kuti palist revanhu vese vari kuita zvemaelections vanosenzera ZEC, kuitira kuti all political parties dzigone kuita mainvestigations adzo, dzoziva kuti uyu background yake yakamira sei, uyu background yake yakamira sei. Because izvozvi sekutaura kwatiri kuita, masoja iyayayo atori munzvimbo, atori maareas mavachange vachimonita maelections under ZEC, vane zvavari kuita zvekuti vatogadzirire kuriga. Saka handiri kuti Chigumba ngaangotipa list remaworkers ekuZEC tivainvestigate isusu as opposition parties.
Sangano reZimbabwe Democracy Institute rakaburitsa ugwaro gore rapera rinoratidza kuti vari muchiuto vakapinzwa mumapazi akawanda ehurumende kusanganisirawo nemuZEC. Pasi pebumbiro remitemo, ZEC haibvumidzwe kupinza basa vanhu vachiri kushanda muchiuto, muchipurisa kana wamamwe mapazi ehurumende. Asi vakasiya basa muhurumende, mungave muchiuto kana muchipurisa nemamwe mapazi ehurumende, vanobvumidzwa kushanda muZEC. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.